Kutengeswa kwengoda apa mchika muharare ya tinoti auction system, I system yaka naga vaso parizino. Asi chakakosha kutu tiwane ya tinoti fair value kama timari yaka kwana kama diamonds ya tinoge tichitengesha kutatuwewe waningu wa chitenga ma diamonds wa tenge ne mari inoenderana ne uremu ne kunaka kunikivoka ita diamond. Tinoti makara kaya ne clarity izozo zvinhu zvakakosha kuti tarife kana vachitenga madiamonds ndokuti nyika iwane mari yakati wandei. Asi kuti nyika iwanewo mari yakati wandei hapafanirwi kuita hubindindoga pakati pemaofficials ari involved muauction system then nemaofficials kana marepresentatives emabuyers kana kuti vaya vanenge vaakutengesa. Pakangoitika hubindindoga kutaura kuti nyika inokwanisa kurudza nekuti madiamonds anokwanisa kutengwa nemari yakaterera kana kuti mari iri pasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti uwandu hwemangoda ari kucherwa iko kwamarange hwakaderera zvikuru nezvikamo makumi matatu nemana kubva muzana. Zviri kukushamisa here izvi?
Zvinhu zvisingashamisi nekuti zvanga zvichiexpectiwa kuti zvichaitika nekuti ukatarisa kubva gore rapera kuda kupera kwaro Ministry of Mines Diamond Mining Companies vanga vachikwikwidzana panyaya yekuti madiamond mining companies anga achiti madiamonds atiri kumaina anonzi maaluvia ayaya anowanikwa pamusoro aakupera munzvimbo dzavari kumaina nenyaya yekuti ivo vazhinji vanga vasina equipment kana kuti mari yekuti vainveste mukuchindwa kwemadiamonds epasi peivhu atinoti makimberlite kana kuti amaya anowanikwa mumatombo pasi. Then chimwe chakaaffecta futi production inyaya yekuti Ministry of Mines iri kuda kuita consolidation kana kuti kubatanidza makambani ekumarange nemamwe makambani emuZimbabwe ari kumaina madiamonds kuti vafome one big company inozonzi Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company. Urongwa ihwohwo ndo humwe hwandinofungidzira kuti hwakakonzera kuti madiamond mining company vareduce production